This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adziri kuitika muZimbabwe. Tirikute penyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare paStudio 7. Manera anhasi uri musi wesvondo kurume 22, 2015. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutinzwa paInternet pawebhusaiti yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi. Sangano revashandi reZCTU rotambira kuti vanozvibatira mabasa emaoko vanhu vari pamabasa. Vanogaya upfu votenga chibage kubva kunze kwenyika senzira yekudzivirira nzara munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC, tichikuudzai zviri kuitika munyika. Sangano rinogaya upfu munyika reGrain Millers Association of Zimbabwe rinoti nekuda kwenzara iri kutyirwa kuti ingangobata dunhu rose rekuchamhembe kweAfrica kusanganisira Zimbabwe riri mugadziriro yekupinza munyika chibage. Sachigaro wesangano iri vatafadzwa musarara vanoti kusanaya zvakanaka kwemvura kuchamhembe kweAfrica kwaita kuti vatsvage chibage chichena chinosvika matani mazana matanhatu ezviuru kubva kunyika yeZambia, iyo inonzi inenge yakawana mvura iri nani. Ngatinzwe hurukuro yataita navamusarara pamusoro penyaya iye.
Sokubva kwenyu Southern Region yese, nyika zhinji dzekuno dzinosanganisira Lesotho, Swaziland, South Africa, Malawi, Zambia, Zimbabwe dzatadambudziko rezuva uye zvino kushomuka kwemvura. Zvimwe zvizhinji zvaparara. Saka nyika zhinji dziri kushishira kuona kuti vangakwanisa kushuzha kupi chibage. South Africa iri pakati pokutsvagawo 1.9 million tons. Isi tiri kuda kuunza 600,000 yekufambidzira pachibago icho chishoma chatichakwanisa kuwana munyika muno. Tozoonawo zvakare kuti hurumende iri kuuyawo nepurogiramu yayo isinei nezvatiri kuita izvi. Zviri zvitatu izvi zvinokwanisa kutiita kuti nyika ikute kusvika koronoya.
Kana imi makamapinza chibage munyika, hazvizoita here kuti mutengo weupfu unge uchizokwira?
Kwete, mapurize echibage atiri kutenga nawo ari kutibatsira iye zvinezvi kuti tibva tawirirana kuti asazonoshanduka pamberi apo kana kuti anzi akwira mutengo. Saka ndezvatiri kuita nazvo izvizvi. Saka tiri kuita atinoti maforward contract kuti munhu ouyirana kuti ndizvatichada kuita izvi nepurize kwemwedzi inokwana gumi kana ipfuura. Zvinoita kuti mutengo usakwire. Chikuru chinoitika ndechekuti isema bhizinesi hatifaniri kuti mutengo ikwira, nekuti mutengo ikakwira zvatinenge takwanisa kutengesa zvinobva zvaita zvishoma. Saka indastri yedu ndeyekuti tinoita mari kana tichigadzira zvakawanda. Saka zvikazoshomeka nekuda kwokuti takwidza mutengo hatisina chouisema bhizinesi.
Ava vanga vari sachigaro weGrain Millers Association of Zimbabwe vatafadzwa musarara vari parunare muHarare neStudio 7. Sangano revashandi reZCTU rinoti nekuda kwekuparara kweupfumi hwenyika, izvo zvoita kuti vashandi vakawanda varasikirwe nemabasa voguma vozviitira mabasa avo emaoko, rave kutambira kuti vose vanozviriritira vatorwe sevanhu vari pamabasa. Hurumende yagara ichiti uwandu hwevanhu vasiri pamabasa huri pasi kwazvo sezvo vose vanozviitira mabasa emaoko vari kukwanisa kuraramisa mhuri dzavo. Asi vamwe vanosanganisirawo sangano reZCTU vaimboti vanhu vasiri pamabasa ndo vakatowanda kudarika vari pamabasa. Munyori mukuru wezCTU vaJafet Moyo vanoti masangano ari pasi pavo ari mushishiwo kuedza kuona kuti angashanda sei nevanozvishandira ava. Ngatinzwe hurukuru yataita navo pamusoro penyaya iye.
Zvino tiri kutoshanda navo, tine maactivities kana kuti maeducational activities akati one day. Tinoshanda navo tichivapa maskills ekuti vanogona kushanda sei kuti mabusinesses avo akure, tichivapa maskills ekuti vanokwanisa kunegotiate nemalocal authorities kuti vakwanise kupiwa nzvimbo dzavanoshandira, kuti vakwanise kupiwa marebate nevezimra sevanhu vanoita zvemacross border kuti vadiridzire zvemutero. Saka tinovavasira, tinoshanda navo, ndivo vanhu vaamo mazuva ano. Tiri kuona kuti maindustries akatovhara, saka kwatiri tiri kuvatarisa sevashandi, tiri kushanda navo.
Hurumende payaitaura kuti vari kuzvishandira vanhu vari formally employed kana kuti vari pamabasa, sangano renyu nevamwewo vaiti aiwa havasi vanhu vatingati vari pamabasa zvekuti hurumende ingaverenga kuti munyika mune uwando hwakadii hwevanhu vari pamabasa. Tingati here sangano renyu rane mamwe maonero panyaya iyoyi?
Chokwati nderekuti vashandi vakatobva kumafactories vakutoshandira kumastreet. Vanhu vakutozvishandira ivo. Vashandi vakawanda havachamiriri kutambira kana kuemploya nemumwe munhu, vakutozviitira vega. Ndiwo mabasa aamo. Hatingazvirambi izvozvo kuti ndiyo structure yeekonomi yetu mazuva ano. Tiri kuona neveailo vanoti munhu anokwanisa kuwana mari wedza anotengesa pakati pemazuva anosvika 7 anokonsidera semunhu ari basa. Saka vanhu vakutoraramisa mhuri dzavo nokutengesa vari mumastreet. Saka vashandi vese ivavo.
Avanga vari munyori mukuru wezCTU vaJafet Moyo vari parunare muHarare neStudio 7. Nhasi pasi rose riri kucherechedza zuva rekuwaniswa kwemvura yakachena reWorld Water Day, iro rinocherechedzwa nesangano reUnited Nations musi wa22 kurume gore roga roga. Sangano ravana chipanga mazano remuAfrica reAfrobarometer, iro rinoita mabasa eongororo, rinoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzemvura munyika zhinji dzepasi rose kunyanya muAfrica. Muongororo yenyika 34 dzemuAfrica yakaitwa kubva muna 1999 kusvika muna 2013, sangano iri rinoti Cape Verde neZimbabwe ndo nyika dzemuAfrica dzine vanhu vakawandisa mumadhorobha vanomboshaya mvura zvakanyanya. MuZimbabwe vanhu makumi maviri nezvina kubva muzana ndo vanonzi vanokwanisa kuchera mvura kubva mudzimba, zvikamu makumi matatu nechimwe kubva muzana vachinzi vanowana mvura muchiwanze, kwotiwo zvikamu makumi mana nezvishanu vachiwana mvura kunzvimbo dziri kure nemisha yavo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru wesangano reZimbabwe United Residents Association Reverend Noah Mosira.
Dambudziko remvura vaZulu idambudziko rinoshungurudza zvakanyanya nokuti rakurisisa zvikuru mumaguta. Rinokura mumaguta nechikonzero chokuti mumaguta kugadzirwa kwakaitwa mazuva kwasiyana nekumisha kwatinochera matima edu ekuti tinowana mvura kana kune manzizi.
Asika unowanga uri mwaka wekunaya kwemvura, zvinhu zvakamira sei?
Mvura iri kunaya, asi kunaya kwekuti inoshandura kuti tiwane mvura mumaguta hapana chinoitika, nekuti mvura inowanikwa mumaguta, inowanikwa nekunge kwakagadzirwa zvinounza mvura kusvika kudzimba kwavanhu kana kuti kunogara vanhu. Iyoyo ndo nyaya huru, nekuti mukatarira maguta mazhinji mapombi akanga akaiswa pasi achembera, achaenderana nevanhu vaamo, uye hapana ari kuita nguva yekutarira kuti mapombi aya atora nguva, achapindirana nevanhu vari kuda mvura yacho.
Semaonero enyu, dambudziko remvura iri ringagadziriswa sei?
Dambudziko remvura rinofanirwa kuti dai tanzi tinowana mukana wokuisa musoro pamwe chete. Chokutanga ndechekuti mvura yemunyika medu haifanirwa kuti itengeswe. Mvura yemunyika medu inofanira kunge iri kodzero yemwana wemuZimbabwe kuti awane mvura. Mvura yemuno munyika muno haifanirwa kuitwa kuisirwa mamita ekuti maprepared meters ekuti mvura unofanira kunzi uitenge usati waiwana. Zvareva kuti varombo vachafa, zvareva kuti vasina mari ndo vachanyanya kuparara. Vane mari vacharamba vachingoitenga yakawanda, uye kana vachigeza vanogeza yakawanda, asi varombo vachigeza nemvura shoma. Nekuti zvirwere zvizhinji, munotarisa zvirwere zvemaziso, zvirwere zvemuviri zvinouya kazhinji kacho nekuti mvura yatinoshandisa inenge iri shoma. Asi kutarisira kuti zvichatoti kurei, nekuti mvura iri kuenda kumunhu ishoma, mvura iri kuwanikwa nemunhu ishoma nezvikonzero zvakawanda.
Vanga vari mukuru wesangano reZimbabwe United Residents Association, Reverend Noah Mosira. Vanga vari parunare kumasvingo naBlessing Zulu weStudio 7. Yashika nguva yatinokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambira nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Solomon Madzore. Mukoma Solomon Madzore vaimirira ivo dziva rasekwa mudare reparamende, uye vazhinji munoziva kuti munhu akagara mutirongo kwenguva yakareba uye achipindawo mujeri kwenguva yakareba murwendo rwake rwekurwira kodzero dzevanhu nekuita nyaya dzezvematongerwo enyika. Asi sezvineiwo tinoziva kuti iro svondo rapera iri, vaMadzore nevamwe vakamiswa kuva nhengo dzedare reparamende, vachinziwo vainge vaumba rimwe bato riri kunzi MDC Renewal Team. Kunyange hazvo vari kukwikwidza kumataredzi mhosva vachiti havasi kutambira zvakaitwa nemutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda. Tinokutambirai nemufaro paStudio 7 vaMadzore.
Aiwa, tinotenda. Makadini vaZulu?
Aiwa, isu tiri nani zvedu. VaMadzore, ngatitangei nenyaya yakaitwa yekukuti hamuchava nhengo yeparamende kana kuti recall yakaitwa iyi. Mungati yakakukanganisai sei imi semunhu wechidiki anga achimirirawo zvido zvevechidiki mudare reparamende?
Chokutanga, ndoda kujekesa pachena kuti kuva kwangu mudare reparamende paSolomon Patrick Madzore hakuna kunge kwakanangana nokunge ndiri ini semunhu akazvimirira. Zvokuzva kwamunoita, ndakanga ndiriko ndichimirira vagari vemusha wedziva rasekwa, vagari vandinokudza zvikuru.
Ngatitarisewo mabasa amanga muchiita mudunhu menyu imo mudziva rasekwa anganga kukanganiswa nechiitiko ichi, ndeapi aya?
Chokutanga, tanga musi wacho chaiwo chaiwo wapuwa announcement, takanga tichitori neurongwa hweclean up campaign neboka rinonzi Zimbabwe National Network for Persons Living with HIV, ZNNP+. Saka you can imagine kuti on the very day takanga tichifanira kunge tichitori neprogramu iyoyo tichienderera mberi. And vakatondifonera vakati vaMadzore, ndikati aiwa ndiri kutosvika. Vakatozondifonera futi vaitiko zvatiri kunzwa izvi, ndikati ichokwadi. Zvikanzi shuwa, tarwadziwa nezvaitika. Ndikati aiwa, chimwe nechimwe chine chinangwa chacho muupenyu, muupenyu memunhu wega wega. Then chechipiri, tanga tine hurongwa mumusha wedziva rasekwa wokuti aiwa nzvimbo yedu yedziva rasekwa inzvimbo ino yakadzokera kumashure indikirwa nenyaya yepovhati. Hamuna running water mune dzimwe dzimba, mune dzimwe nzvimbo dzedu zhinji dzedziva rasekwa. Marodzi edu intatas akabvaruka bvaruka, anonzi mapotholes munyika ino yeZimbabwe. Hakuna migwagwa yakayatomira zvakanaka. Na taakitarisawo zvakare nyaya yekuvandudza kuti idzo harahwa dzedu nechemberi shuwa vasina zvokuita zvinovapawo chauviri, tobetserana navo nenzira ipi? And zvimwe zvataatikinge tichitarisira tichifamba nokuinda mberi, taatakuda kuzokuchilonja kana kuti kuchitanga urongwa hwokuti zvibhorani zvinge zvichiwedzerwa munzvimbo yedu yedziva rasekwa. Taakitarisawo zvakare munyaya yemaclinics edu. Atinawo munzvimbo yedziva rasekwa kuti tingavandudze sei kuti vana mbuya muteketwa vedu, vana mbuya vana mai vanenge vakazvitakura, mapregnant mothers edu vanenge vachitarisira kuti vowanikwawo vachiwanawo kana dzingange dziri mvura chaidzo chaidzo dzinodziya pazvipatara ipapo. Uye hurongwa tine inonzi the Solomon Madzore Mobile Clinic yatachifamba naye zvakanaka mumusha wedziva rasekwa. urongwa wataita wekuti tinotsvaga machiremba andinenge ndichibhadhara ini kuitira kuti vanhu vandinomirira muzuva rasepa vasawanikwa vachizonzi vari kubhadhara vari kubhadhara mutongoro any money for that purpose. Saka tanga tichiti isisu that program iyo yanga ifanira kunge ichienderera mberi and urongwa nezvimwe zvakawanda zvinoda kuti tinge tichiita zvemalibrary kuvandudza muconstituency. Endo issue yatata kuda kuti tilonje right now yanga iri issue yekuti tinge tichiona kuti vechidiki vemudziva rasekwa tingaite sei program navo inovandudza kuti vasawanikwa vachipinda munyaya dzecrime, vasawanikwa munyaya dzemaearly marriages and so forth. Nezvimwe zvakawanda zvandingakwanisi kunge ndichitaura pano panguva diki yakadai mukoma blessing. Saka yes, kune a number of maprograms akagunisirwa panzira but ndine chivimbo chokuti chero even zvikatadza izvozvi handiti masarudzo dzichauya hadzo 2018 kana dzauya tichadzoka futi muparamende imomo tichipfuurira mberi neurongwa. Asi ini saSolomon Madzori handisi kuzomirira kudzoka muparamende kuti ndinge ndichienderera mberi nemaprograms. Ndicharamba ndichirapisa vana vedzidzo rasepa, ndicharamba tichishanda kuti maportal avharwe, ndicharamba ndichiita zvese zvinoita kuti tivandudze education yevana vedu mudziva rasepa.
Aiwa, tinokutendai vaMadzore nekupinda muchirongwa chedu.
Aiwa, tinotenda mukoma Zulu, mufare zvakanaka, mufarisa mhuri yese ikoko.
Aiwa, tinotenda. Manga makateerera kuvaiva mumiririri wedziva rasekwa mudare reparamende uye varivo mutungamiri weYouth Assembly yeMDC Renewal Team vaSolomon Madzore muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Aiwa vateereri, nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Ndokusiyai maoko aJonga Kandemiri, ini ndini Blessing Zulu.
Aiwa, tinotenda zvikuru Blessing nechirongwa chako chevechidiki chaunotipa.
Pamusoro yehama dzangu, ndini mwana wenyu Toki Vibes. Ndokumbirawo mundiregererewo ndakakanganisa. Ndinzweiwo hama, ndakakanganisa. Ndapfukama, manyikanganwira. Shandiswa nembepo ndatosiya kusango ndedziko ndaitona semune ruvengo kumunga hakuna ikwanda zopfeko ndekuda kwangu makabuda misotsi dai makafa nditori nengozi ndipei masaga kana 50 ndipeke kutanda boso ndichene kabodzi ndinokumbira ureki anwe dai manireki kutanda fango pakakura mwero ndinochema dai manireki kuzopapa mutori nekodzero kana yekundiramba musambo dzamba dzamba yatsai kuponda musatye handimbofa tiri wenyu hamawe itai tuntwenyu ndaramba musambotya henyu kuno tokwedu hey pachedu ah ewe eh oh gosh eh
Kokambo ndinokumbira ruregerero kubva kuna Toki Vibes tavatasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi. Sangano revashandi reZCTU rotenda kuti vanozvibatira mabasa emaoko vaonekwe sevanhu vari pamabasa. Vanogaya upfu votenga chibage kubva kunze kwenyika senzira yekudzivirira nzara munyika. Tavatasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinovimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti muraro zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina, mavhelasi musanganya uye.